mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 10 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti manyepo kuti haisi kutsvaga vaitaidza mara. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti harisi kuzozorora kusvika vaitaidza mara vazikanwa kwavari. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mushure mukushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira nenyaya yekusaratidza kuzvipira pakutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vakapambwa muHarare makore mashanu apfuura, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti handi chokwadi kuti hurumende haisi kuvatsvaka. Vativo hurumende hainei nokutsakatika kwavo, vakati vakaumba chikwata chematikitivha ane unyanzvi kuferefeta kutsakatika kwavadzamara, uye vakaisa mubayiro wemari inosvika zviuru gumi zvemadhora kune anenge apa umbowo hwekuti vawanikwe. Vamangwana vange vachipindura mashoko ange ari padande mutande reTwitter ekuti hurumende inofanira kujekesa kuti chii chakaitika. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata gweta ravadzamara vaCharles Kwaramba avo vati havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Ini vegweta ranga rine vaitaidza mara makore ose ayatipfuurei, handikutikani nekufara neeffort iri kuiswa nehurumende nemapurisa panyaya ine chekuita navadzamara. Sekuziva kwamunoita, patakanga tawana court order yakanga iri yekuti mapurisa achibatsirana nemagweta vakwanise kuramba vachiferefeta kuti vaone kuti chii chingadai chakaitika kuna vadzamara. Zvakangoitika mazuva ekutanga, magore ekutanga nerechipiri, but hazvina kuzoramba zvichiitika. Ichokwadi kuti maripoti anogona kunge achinyorwa, but maripoti haarevi kuti zvinhu kuitwa zvofanira kunge zvichiitwa. Haatauri kuti kwakaendwa kupi, kwakabvunzwa ani, kwakafambwa sei. After gore rekutanga maripoti achipinda ezvaiitwa nemapurisa, hatina kuzomboona mamwe. Zvinotirwadza zvikuru, uye zvorwadza mhuri yadzamara zvakanyanya. Nokuti ino nyaya yati kutaura inyaya yeupenyu hwemunhu, zvinoreva ndezvokuti zvinhu zvese zvinofanira kumira kusvika munhu awanikwa, kusvika munhu atsvagwa. Effort inofanira kuitwa kusvika tagutsikana kuti aidha tamuwana kana kuti tamushaya zvachose. Zvinoapa mhuri yake haizivi kuti achawanikwa here mupenyu here, kana kuti akatoparara zvachose. Hapana iye yatingati pachirungu kurozha kunyaya yacho. Saka isu kugunun'una zvikuru.
Ko, zvavari kutiwo mazuva apfuura aya vakamboedza kuti vatsvage rubatsiro kune vanhu kuti anenge aine umbowo anga achivabatsira, makambonzwawo here nezveurongwa hwacho?
Ndina kunge ndanzwa nezvazvo, anogona chogona kunge chiri chokwadi, but zviri nyore kunyora munewspaper kuti munhu anenge awana nhengi tingangomupa mari. Zviri nyore kunyora ripoti nichiti tiri kutsvaga munhu, asi hapachiriwo panofanira kugumira emaeffort acho pakuisa munewspaper. Mapurisa edu aya mapurisa ataiziva zvikuru bvakare kuti anomhanya-mhanya zvikuru, anoferefeta zvikuru, anoita zvose zvaangaita kuti vanhu vawanika. Asi munyaya iyi simba racho ririkuiswa mairi risto hatigutsikane naro. Saka zvemanewspaper izvi pamwe zvingangoitirwa kunzi chaunga nevanhu vazhinji nepasi rose vafunge kuti pane zviri kuitwa ipo pasina.
Asi imi chii chaizvo chamunoda kuti chiitwe kuti muti hurumende iri kuedzawo nepainogona kutsvaka vadzamara?
Ivo ndo vanoferefetaka, isusu hatisisi tinoferefeta. maefort anoitwa ekuti pawanikwe chingadai chakaitika kuna Dzamara akakura. Isu mazuva ekutanga tine yatinotiwo maindicators akanga akapiwa nevakange vari pedyo nenyaya Dzamara, atinofunga kuti hana kuferefetwa zvakanaka. Isu taibatsirana nemapurisa tichivapa imwe information yataifunga kuti yagona kuvabatsira. Mudzimai waDzamara aivapawo information yaaifunga kuti inogonavabatsira. Patson munina waDzamara aivapawo information yaaifunga kuti inogonavabatsira. Zvese izvozvizvi taifunga kuti zvaifanira kudonongodzwa zvose kuti zvionekwe kuti chii zvingadai chakaitika. Saka muonero watinozviita isusu ndewokuti hatigone zvedu kuenda kunoti ita so famba so, nokuti satisi mapurisa. Hatigone kuenda kwavari kunoti hamuna kuvhura apa, hamuna kuvhura dhoo iri, hamuna kuvhura dombo iri kuti mumutsvake, nokuti vanogona kungotiudza kuti ima hamusi mapurisa. Saka isu tinotarisira kuti hurumende yaifanira kuita kwatingati pull all the strings, turn every stone kuti tizive kuti Dzamara akaendepi. Isu hatigutsikane kuti every stone has been turned.
Gweta ravaDzamara vaCharles Kwaramba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti harisi kuzozorora kusvika itai Dzamara awanikwa. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri pakati pekuita tsvakiridzo kuti ndezvipi zvingaitwa kuti kodzero dzevanhu dzisimudzirwe muZimbabwe. VaMavhinga vati sangano ravo richange richiita misangano yepamusoro neZimbabwe Human Rights Commission, makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, vachiti vane tarisiro yokusanganavo nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tabata vaMavhinga avo vatanga nokutaura pamusoro pavaItai Dzamara.
Pave nemakore mashanu Itai Dzamara anyangaritswa, ashayikwa, hama dzake, vabereki vake, mudzimai wake vasingazivi zvachose kuti akaiswa kupi, ari kupi. Dzamara anga ari murwi wekodzero aitaura zvikuru sei kuti nyika yeZimbabwe iende mberi. Kushayikwa kwake kwemakore mashanu kunotaridza kuti mukati meZimbabwe hamusi kunyatsoremekedzwa kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika, dzinosanganisira kodzero yekuti munhu wese zvake ange akachengetedzeka, aine kodzero nekusununguka kutaura zviri pamoyo pake pasina kuzovhundutsirwa, kupambwa kana kuitwa kuti anyangarike. Ndodambudziko guru riri mukati meZimbabwe.
Sei muchidaro, mungatitsanangurira here?
Mekuti matano haatorwi panenge patyorwa kodzero. Kutyorwa kwekodzero kutyorwa kwemutemo, asi kunobatwa zinyekenyeke nemapurisa. Nekuti kana dei vaida chaizvo, mapurisa vaifanira panguva ino kunge vakatowana chikonzero nezvakaitika zvese nenhoroondo izere inopuwa kuhama dzaItai Dzamara. Asi tinoziva kuti pari zvino hapana chabuda, hapana chinozivikanwa. Iko zvino mapurisa emuZimbabwe anokoshesa nyaya dzekubiwa kwemombe kudarika nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyaya dzekunyangarika kwevanhu. Kana mombe dzikabiwa, mapurisa anomhanya kuti vatsvage dambudziko, asi Itai Dzamara nazvino makore mashanu haasi kuwanikwa.
Mukushanda kwenyu muchirwira kodzero dzevanhu, nyaya iyi munoiona sei? Mungaitsanangura sei?
Ini segweta rinorwira kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe nekuChamhembe kweAfrica, chinonyanya kundibata zvikuru sei inyaya yekuti kodzero dziri kumbunyikidzwa pasina zvirango zvinenge zviripo. Zvakare kuti kunyanyanyanya vanofanira kuchengetedza kodzero ngatitii mapurisa nemauto vanofanira kuchengeta nyika, ndo vamwe vari pamberi pekuvhuna kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe. Ndo zvinonyaya kundibata izvozvo kuti konemhaka yeiko ivavo vanofanira kutichengetedza varivo vanotungamira kuvhiringa kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
sangano renyu Human Rights Watch pane zvariri kufunga here kana kuda kuita pamusoro penyaya iyi sezvo pave nenguva yakareba pasina chaitwa nemasangano api zvawo.
Se sangano Human Rights Watch rinoongorora nyaya dzekodzero mukati meZimbabwe nedzimwe nyika, hatisi kuzorora, tiri mukati mekutsvakurudza kuti ndezvipi zvingaitwe kuti kodzero dzisimudzirwe mukati meZimbabwe. Zvakarewo tinopota tichikumbira mikana yekutaura nevanotungamira nyaya dzekodzero muZimbabwe, kusanganisira sangano commission yeZimbabwe Human Rights Commission, zvakarewo kutanganisira makurukota makuru, kusanganisira bazi rezvemitemo, Minister of Justice inotungamirwa navaziyambi ziyambi. Zvakarewo kana tichinge tawana mukana chero kutaura nemutungamiri wenyika vamunangagwa, tingada kuti tionesane kuti chakakosha ndechipi, kodzero dzingasimudzirwe nenzira dzipi, nekuti isu tiri vana mazvikokota vekodzero tinogona kuti tive vana chipanga mazano kunyika yeZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhe Wamavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yekusungwa kwemapurisa maviri vakange vachiferefekta huori kushurugwi vakaregera munhu akange achipomerwa mhosva achienda mushure mokupiwa chioko muhomwe chechiuru chemadhora. MuDaily News mune nyaya yeguta remasvingo rinonzi riri kukumbira hurumende kuti ripiwe imwe nzvimbo sezvo risisina nzvimbo yokuviga vafi. MuDaily News mekare hurumende inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission neNational Prosecuting Authority havasi kuita basa zvakanaka sezvo vachitadza kusunga vakuru vakuru vanopomerwa mhosva dzeuori. MuChronicle mune nyaya pamusoro peumwe murume wemumusha weLusulu kuBinga akatema akauraya nedemo vanhu vashanu. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ndinoda kutaurawo nhayo yangu yecoronavirus. Kuti coronavirus ichatitorera makore akawanda kuti ibude munyika dzakawanda, nekuti mune machina ari kwese kwese munyika dzese. Machina ndiye anokonzeresa coronavirus nenyoka dzavanodya idzi. Saka kana kuZimbabwe kwachona ichaveko nekuti machina ariko, tasai nyika dzese machina ariko, akangofanana nemuZimbabwe. Dai nhamo yanga chiri chirwere muZimbabwe nangadai achitozadzawo nyika dzese, nokuti ariko kwese kunyika dzese. Ndigoya panhau yemapete munangagwa ngavarege kutichinyira kudaro. Vari kuti ndivo vari kudya vachirasarasa mumba here kuti mapete aite muDzimba? Kwedu muDzimba dzedu mapete anowanika, isi tichishaya chekudya, chishaya hufu. Saka bete runowanika sei imo mumba muchinhuwanamo? Ndatenda zvangu.
Magadii magadii vashamarari veStudio 7, vana mukomata nanokawande nevateereri veStudio 7. Ndiri kungotaurira panyaya yamukomawo munangagwawo kuti ngavazozva vari kuita goza vari kutiurayira nyika. Mapurezi ari kugara achikwira everyday, saka hapana nechirungoitika. Dai atobvuma kekustepa down asiyira umwe zvingatoita nani.
PaStudio 7 apo muri sei vashamarari vese veStudio 7? Ndiri wamuruti paKimbala apo paSouth Africa. Nhau yadzamara nhau yadzamara inoti netsei, tingafamba tikada kutsvaga kupi? Munangagwa chaichaipaari chaanozoti taidzamara ari kupi? nekuti iwo mapurisa chacha basa ranoenda dai anga ari kunzi ndemumwe opposition party yakapamba munhu kudhara vakabatwa nemapurisa. Chiri kunetsa nechekuti zvakaitwa nehurumende ndovari kuzoti itaidza mari kupi, saka panotonetsa kusvika ivo vada kumubudisa. Hanozviti maprofita here kana vasingazivi kwaari? Hati vanoprofita MDC ichaita noise kana ichaita mademonstration yakaita sei? Ngavaprofite karidza mari ari kupi? Dai zvizvi zveMDC vanongosungwa kunzi hatava chakati azodai, but mbavha chaidza dziri kuba havasi kuzoona mbavha dziri kuba vanhu idzi. ZANU-PF dai anga dziri ZANU-PF vanhu vavakabatwa kudhara dharadhara, toziziva ZANU-PF itsika yavo ZANU-PF yekuba vanhu ava.
Manhero akanaka vashamarari vestudio 7, ndinokwazisai mese ndichiti makadini kwamore. Aiwa isu tinosimba sitandi baba tawa ndiri pano paJoburg. Aiwa ndinoda kutaura nenhau yemasanctions. Vanhu vezanupf shapshapu unombozvishaya kuti zviri pai. Pane imwe nguva unonzwa kunzi isu takatora ivhu redu kubva kune vachena vanga vatitorera ivhu redu tisati taona rusununguko. Pamwe pacho zveonzwa kunzi zvinozikamwa veMDC ava ndivo vakaenda vakanotsvaka vakanodana masanctions vakanokumbira masanctions kuna ana America avanezanusuka vanoda kunyatsokuzama kuwanda, but chokwadi vanochiziva ivo vanenge vatadza vakonewa, asi kuti havadi kuti ivo vasiyana nekutonga, havadi kusiyana nekutungamirira. Aiwa dai vadzura mwoyo shuwa. Zvinhu zvaitawo nani, nyika yedu yaitawo zviri nani veduwe. Vanhu vanorwadziwa kusevenza vari kune dzimwe nyika vachibatsira dzimwe nyika kuti dzibudirire, imi yenyu nyika ichitsakatika ichiwedzera kubinyura mumadhaka. Ndatenda zvangu.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7, makadiko mukoma tanonoka wande. Ndakakundikana zvangu kupinda pachirongwa nezuro, ndakatraya kufonawo asi ndichabudira urwendo runotevera. Ndaichida kusimbisana pamwe chete namai Dzamara pane zvakaitika izvi. Ngavarambe vakasimba saizvozvo, ngavarambe vakatsika pavakatsika. Uye dambudziko ratinaro munyika medu muma muchida kuti tinge tina baba vanoda vana vavo. Kana zvikamira zvakadaro hatizowani zverimwe dambudziko rakadaro. Matambudziko akadaro akawanda aitika munyika, asi hapana anosimudza musoro, nekuti vacho vanosimudza musoro ndivo vanenge vachiziva kuti zvafamba sei. Saka asi chavanogona manje ndechekuda kutevera mapeta ari mudzimba dzevanhu. Vakabuda vachitaura kuti vanoda kuteverera vachiuraya mapete. Vamwe vanenge vachida mapete avo ivo vachida kuuraya mapete varidzi, instead yekuti vauraye makoronavhairasi ari mavhairasi ekorona atekeshera pasi rose, vari kuteerera mapete asina zvavo, asinganzwise zvavo kana mudumu. Ngative nemwoyo murefu tichidayira kuti one day Mwari achatinzwa. Tinotenda chaizvo. Tiri kuno kuSouth Africa kuTebe. Ndini chamakudubura. Ndatenda.
Masikura sei pastudio 7 manamukoma Hwande Mosei. Hai, zvinorwadza zviri munyika medu varume. Asi ngatikarakadze zvakaitika, tiziye zvakaitika panguva yavana Israeri vari muEjipiti. Naivo vakanunurwa vasikarwi, vakarigwa neMwari. Kutambudzika kweZimbabwe kuchasvika kumakumo, ende ndinofarira vana mai vemuZimbabwe vasikafariri kurwa zvavo. Asi kunamata chete, pauri nhamata chete, nekuti ukati kune munhu akaguta ndibikiro sadza anotora nguva kukubikira nekuti iye akaguta hake.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera, chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi maneru na 8 p.m. Nasi muchirongwa tichange tiine hurukuro neve chidiki. Tichikurukura nezvekuremekedzwa kwekodzero dzevanhukadzi munyika. Semaonero enyu, kodzero dzevanhukadzi dziri kuremekedzwa here munyika. Zvii zvingaitwa kuti vanhukadzi vawaniswe mikana yakafanira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection nasi maneru pa Facebook page redu re VOA Shona na 8 p.m.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vanoti vakasimba havo mushure mekunge motikari nhatu dzange dziine zvinoputika dzakaputika padyo nemotikari mavange vari muKhartoum. Mazana nemazana evanhu aungana paputikira motikari idzi vachiratidzira vachiti vanopfurikidza mwero vanoda kuuraya mukuru wehurumende yavo. Ichi chirechedza zuva revanhukadzi kwemakore matanhatu anotevedzana. Ndege yeEthiopian Airlines yasvika muWashington DC ichibva kuAddis Ababa ichichairwa nevanhukadzi vega vega. Vachitaura nevatori venhau, mutevedzeri wemukuru weEthiopian Airlines Amai Rahel Asefa vati Ethiopian Airlines inoda kuratidza vanasikana vemuAfrica kuti hapana mabasa anonzi ndeavanhurume, vachiti vanoda kuona vanasikana vachidzidzira kuita chero zvavanoda kuve. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kupararira munyika zhinji. Muno muAmerica mune vanhu vanoita mazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu vanozikanwa kuti vane chirwere ichi, icho chauraya vanhu makumi maviri nevaviri pari zvino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzinoita seChina, America neBritain zvinoti dambudziko rechirwere checoronavirus riri kubatwa zvakasiyana-siyana munyika idzi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vari kugara vakazvivharira mudzimba vachiti panguva pfupi yavanobuda vanenge vachinotsenga zvekudya zvinovararamisa kwenguva refu.
Hapana zvati zvambochinja, tichiri under lockdown. Kumabasa vari kungowedzera mazuva ekuti todzokera kumabasa. Iye zvinezvi takunzi pamwe totanga muna May, saka takangogara. Vari kuti havasi kuona kunge tichadzokera kubasa mwedzi unowu waMarch kana April, saka zvakutarisirwa muna May kuti ndowo patichange tichidzoka. And imwe update iripo ndeyekuti vaudza hamuzoti pazvakatanga coronavirus yakatanga panguva yeholiday, tanga tine holiday. Saka vanhu vazhinji vanoshanda kumunomo vanga vambobuda kuenda kumusha sinsi yanga iri holiday. Saka vese vanga vari kunze kumabasa kwatonyorwa matsamba ekutoti ngavasadzoke. So vese vakabuda vari kunzi ngavasadzoke because vari kuti vari kutya kuti imbe vanodzoka ivava vanogona kuya nechirwere.
MuChina ndimo makatanga chirwere ichi, asi iko zvino chava kupararira kunyika dzakawanda kusanganisira muAmerica. Vachitaura vari muguta reNew York muAmerica, muzvare Pepechua Muchabai wavanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachishandisa zvitima nemabhazi kuenda kubasa uye zvimwe zvinhu zvekushandisa mukudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi zvakaita semagurovhosi nemimwe mishonga zvisisawanikwe muzvitoro.
Nyaya yecoronavirus inyaya iri kutityisa zvikuru. Mawandiro ari kuita vanhu vari kubata chirwere ichi akanyanyisa. Tiri kungofamba takabatira hana mumaoko nokuti transport yatinoshandisa kuenda kumabasa. Tafamba nezvitima zvinenge zvakazara vanhu zvakanyanya. Topinda mumabhazi munenge makazara vanhu. Saka zviri kutyisa. tikutoita ngechafamba takapfeka magloves kuti tibate mumarails asi tamuka tichikurudzirwa kunzi kona chima chakazarisa musapinde. Zvino vanhu vese vakamhanya mumashopu vachinotenga nezuro chaiye ndakashaya mvura makanga musisina mashops ndakashaya hand sanitizer akusisina and meya wedu akatobuda vachitaura kuti anenge abatwa achitengesa nemutengo wakakwira achazenge achitorerwa license nokuti vanga vachinayo last week mumashops vanga vakutengesa nemutengo wakakwirira zvakanyanyisa ana lyso disinfectant spray hapasisina hamuna mashops ese mapharmacy taedza kuitenda tichitaga tichishayo.
Vanoti vamwe vanoshanda mumabasa ezvemari pamusika weWall Street vari kupiwa gadziriro yakasimba sezvo pari kutyirwa kuti zvinogona kudonedza upfumi hwenyika hwepasi rose. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu 22 muAmerica. Zvimwe zvikoro zviri kuvharwa mumatunhu akaita seWashington, Seattle, California, Washington DC nedzimwe nzvimbo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, vaTod Maforimbo, vanoti kune dzimwe nzvimbo zvikoro zvakavharwa kuitira kuti vezveutano vafafaidze mishonga kuti chirwere ichi chisapararire.
Panyaya dzevana pane zvimwe zvikoro zvakatovharwa vakapinda dambudziko iro recoronavirus kuti pane vamwe vadzidzisi vakatanga kurwara nayo vamwe vadzidzi vanga vakambofambawo vakasangana nevanhu vanga vane korona saka zvikoro zvakavharwa vari kuita inonzi deep cleaning saka pane vamwe vakapedza vhiki rese rakapera vasingaendi kuchikoro vamwe vakudzokera kuchikoro asi vamwe vari kutovhara zvikoro pane musangano uchaitwa unonzi cobra cobra zvoreva cabinet of briefing rooms inotungamirirwa naprime minister wedu Boris Johnson nekuti dambudziko racho rabata nyika zvatatisingafungiri saka vanenge vachiona kuti matano atingatora ndeapi kuti tichengetedze utano hwevana utano hwedu utano hwevakwegura kuitira kuti tione kuti tinokwanisa kushanda sei nokupfuura sei padambudziko ratakatarisana naro iro recoronavirus.
Vanoti vachitarisa mabatirwo ari kuitwa dambudziko recoronavirus munyika yavari kugara yeBritain havana chivimbo chekuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kunyangwe hazvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vari kuti nyika ine zvikwanisiro zvakakwana. Vesangano reWorld Health Organization nehurumende yeChina vakapa Zimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisa denda iri. Svondo rapera zvikaendeswa kuchipatara cheWilkinzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri pasi rose zvinoti kunyangwe hazvo denda iri rave kuwanikwa munyika dzavanogara, shuwiro yavo ndeyekuti chisatekeshere muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Thomas Mapfumo chauya chauya sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti manyepo kuti haisi kutsvaka vaitaidza mara. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti harisi kuzozorora kusvika vaitaidza mara vazikanwa kwavari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawandie ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vio.